Zvikoro zvedzidzo yepamusoro-soro zvine nguva yazvinoendesa vadzidzi vazvo kunodzidzira mabasa avo mumakambani pamwe nemumapazi ehurumende pasi pechirongwa cheattachment kana kuti internship. Asi pane kuti vange vachidzidzira mabasa sezvinenge zvakatarisirwa, vadzidzi vazhinji vari kuitiswa mabasa aya sekunge vashandi vakabayirwa zvitupa. Mumwe mudzidzi akasangana nedambudziko iri, Tapiwa Chiriga, anoti ichokwadi kuti vadzidzi vanobatirirwa kana vaenda kunodzidzira mabasa akanangana nezvavanenge vachidzidza muzvikoro zvepamusoro-soro.
Vazhinji vavo vanoita mabasa makuru, ndivo vari kutomisa makambani mazhinji muZimbabwe. Kunyange mapazi ehurumende chaiwo ndivo mamwe vakuru mukumbunyikidzwa kwekodzero idzi. VeZimbabwe Council of Higher Education vanofanira kusvika padanho ravanotarisa kuti attachment ichiri kuita here basa reyakagadzirirwa kana kuti kongowawo kuendesa vadzidzi kuunapwa.
Chiriga uyo anogara muHarare, mumwe wevamwe vadzidzi vakawanda munyika vari kuitiswa mabasa evanhu vakabayirwa zvitupa, asi ivo vasingabhadharwe sezvo vachinzi vari kudzidzira mabasa. Izvi zvinonzi zviri kuitikawo mumapazi ehurumende pamwe nemasangano akazvimirira. Munyori mukuru muZimbabwe National Students Union, vaJoseph Nyamayaro, vanoti kushandiswa kuri kuitwa vadzidzi basa risiri rezera ravo kunoratidza kushata kwakaita upfumi hwenyika.
Makambani mazhinji anotiza kubhadhara mari yakawanda yemuripo kumaworkers avo. Izvi zviri kukonzera kuti vadzidzi vashandiswe basa risiri ravo, ende izvi zvinoratidza kuipa uro kushata kwakaita ikonomi yenyika ino. Kuti dambudziko iri rigadziriswe, tinofanira kunge tichigadzirisa ikonomi yedu. Ikonomi yedu yakafa.
Nyanzvi yemitemo ine chekuita nezvemabasa, vaSam Mugumisi, vanoti dambudziko iri riri kukonzerwa nekuwanda kuri kuita vadzidzi vanoda nzvimbo dzekudzidzira mabasa, ukuwo nzvimbo dzacho dziri shoma.
Tikatasa mubimbiro redu remitemo rine chekuita nezvevashandi ratoti Labour Act, Chapter 28.01, harina iro urongwa hunochengetedza kodzero dzemaattachment students. Saka ndinoona kuti vese vane chekuita nezvemaattachment evana vezvikoro zvedzidzo yepamusoro vanofanira kuisa misoro yavo pamwe chete vogobuda nemutemo unochengetedza kodzero yemastudents anenge ari paattachment, kuitira kuti mastudents aya vavewo nemihoro inenge yakatarwa.
Mukuru wesangano rinomirira vashandirwi, Reemployers Confederation of Zimbabwe, muzvare Nesta Mukwewa, vanoti kana vadzidzi vaenda kunowana ruzivo mumakambani, havafaniri kutarisira kubhadharwa sezvo vanenge vasiri pabasa, asi kuti vanenge vachienderera mberi nezvidzidzo zvavo.
Good practice yemutemo welabor munyika muno inotaura kuti munhu wese anopinda paworkplace anofanira kupuwa chicontract. Student una attachment haangazopuwa contract yekunge munhu ari kuya kuzoshanda nokuti asi kushanda. Ari kuya kuzofundiswa yatinoti practical, achiratidzwa basa iri nevakuru vanenge vari pabasa, tinoti mapermanent workers. Saka mwana uyu haangazita tarisiro yokuti anofanira kubhadharwa pay.
Asi vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions, vakuda kwashe munengwa, vanobvuma kuti dambudziko iri riripo zvechokwadi. Vamunengwa vanoti vari mubishi kutaura nehurumende kuti makambani ese ari kunyebera kubatsira vadzidzi achiti ari kuvapa mukana wekudzidzira basa, asi iwo achivashandisa pasina muhoro, amiswe kuita izvi.
Vana ivavo havachaite sevava kudzidza basa, zvovabudisa sekunonzi ivo ndivo vatove vashandi. Pamusoro pazvo vasiri kuwana muhoro. Tiri kukurudzira vashandirwi vese nehurumende kuti humi ihwohwo ngahumiswe. Vana vechikoro voita zvavanenge vavinga zvekuzodzidza basa, kwete zvekutsvakudzwa mutoro wekuisa basa risiri iro ravafambira.
Munyori mubazi revashandi vehurumende pamwe chete nezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu, vaSimon Masanga, vanoti kunyange hazvo zvakakosha kuti vadzidzi vaone ruzivo rwekushanda vachizvionera pamhino sefodya, bazi ravo riri kuzviziva kuti pane nhubu dzaana muzvina bhizimusi dziri kushandisa vadzidzi kuita mabasa evashandi nokuti havadi kubhadhara vashandi zvizere. VaMasanga vanoti vacharamba vachiongorora kuti makambani nemasangano ane vashandi vakaita sei senzira yekudzivirira unhapwa huri kuitwa pavadzidzi munyika. Zimbabwe ine zvikoro zvepamusoro-soro zvinodarika 30, uye pagore rega rega ine vadzidzi vanoraudzira zviuru zana vanoenda kunodzidzira mabasa avo mumakambani, mumasangano akazvimirira pamwe nemumapazi ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.